nasi ndo zwara buda ma candidates nyika yose vachamirira ZANU PF kuma primary election kubva kuma councils ku national assembly ku senate tiri kurisiva ma reports kune vamwe vanofunga kuti ma CV avo haana kusvika kune vamwe vanofunga kuti uda vakadzvanyirirwa in the selection process saka musangano waka set up committee inohedhewa na in fact takafoma inonzi electoral commission iri kuhedhewa na National Political Commissariat General Gage. Vanenge vachitarisa makomplainsi ese ari kuuya voona kuti zvakafamba sei. Pasina kufamba zvakanaka pese pari kugadzirwa nomusangano.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaita kuti munhu anzi hauna kubudirira kuti upinde mutsarudzo dzemapraimari?
Kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo aifanira kudhipositwa palocal office yemusangano kunobva munhu. Saka kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo haana kuunzwa kuti azoongororwa navakuru. Vazhinji ndivo vari kunyanya kukomplaina yavo kuti ndakandaikanda CV yangu ku district office asi kwabuda mazita apa inoratidza kuti CV yangu haina kusvika kuvakuru. Ndozvizhinji zviri kukomplaina vanhu. Hamene zvese zvaitika kumadistricts kwave kwobuda kumwe anofunga kuti ndikaendesa iuyu anozononitorera chigaro obva ainzengesa. Asi musangano wedu une democracy namastructures anosvika pasi saka munhu wese anenge akadaro vekomisariati vedu vanoinvestigata. Takaita independent electoral commission inoinvestigata nyaya dzose idzodzo yoona kuti munhu anga achikwalifaya here chichakaitika kuCV yake kana vaona kuti pane zvakakanganisika anodzorerwa kukondesa navamwe kana kuri kuti wanga asingakwalifai anotsananguriwa kuratidza zvikonzero zvakaita kuti asakwalifai.
Ko vamwe vanenge vasina kuendesa maCV evamwe maune vachaitwa sei?
Tichatora judicial action hatidi chitosi muZANU PF. Tisu bato rinotonga patinofanira kuratidza kuti demokrasi inofamba sei saka matsotsi hatidi musangano wedu. Tichatora action against all those machesa anenge apruviwa kuti pane chitosi chei chakaitwa.
Kuva mwongo chema-chemawo kuti vari kurambidzwa vachinzi hanzi ndevechikwata cheG40.
Unenge uchingotariswa kuti uri loya kumusangano here ende zvichibva nemarekomendishen anobva kuvaonesana navo. Hakuna munhu akarambidzwa as long as ari munhu womusangano hapana akarambidzwa kukondesa maelection.